Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi kuti musi wechitatu 12 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vehurumende vanoti havazive kuti zvii zvavachapiwa nehurumende pachivimbiso chayo chekuvawedzera mihoro. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ino inguva yekupanikana kumapato ose ezvematongerwe enyika kuti atsvage ritsigiro akasununguka. Mutambi wetsiva nemukurumbira Floyd Mayweather anotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vanoti havazive kuti zvii zvavachapiwa nehurumende pachivimbiso chayo chekuvawedzera mihoro mushure memusangano wakaitwa nechishanu chapfuura pakati pehurumende nevamiriri vevashandi. Mumwe akapinda mumusangano uyu munyore mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vanoti mapoka ose akapinda mumusangano uyu akawirirana kuti pasataurwa zvakasungwa kusvika hurumende yazivisa iyo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navadzatsunga.
Musangano wakaitwa musi wechishanu wakaita nhaurirano maererano nezvemari yekuzhe madhora ekuAmerica nemari yomuno. Zvakaitika ndezvokuti vanga varipo vanga vati kana tisati tabvumirana nezvemari iyi yatinofungidzira kuti ndo inokwana kuti vashandi vakwanise kunge vachirarama, vakwanise kunge vachitenga muzvitoro kuburikidza nokukwira kwakaita mitengo yezvinhu, vanhu vanga vati ngatimbomira kutaura nezvekuti chii chabuda chii chabuda, ipo pasina chiripo chakati tsvikiti chinobvira kutaura nezvacho.
Saka muri kuti here hapana chakabuda pamusangano uyu vadzatsunga?
Ndingangoda kuzivisa vashandi vehurumende nevanowana mari dzavo kubva kuhurumende kuti munhaurirano idzodzo takazongotenderana papaya kuti bezvabvira hurumende yambopa vanhu pashoma ipapo paripo tozoramba tichitaurirana kuti tisvike patinoziva kuti ndo panoita kuti vanhu vazinuke zvara yavanayo. Saka tiri kutarisira kuti iwo mwedzi uno vanhu vanofanira kungopuwa zviripo izvozvo zviri mugapu chero zviri zvishoma, tozoona kuti zvinenge zvakamira sei. Ndo mataurira andingaita, ndo mamirira zvakaita panguva dzatiridziro.
Izvo zvamuri kuti zviri mugapu zvii zvakamira sei zviripo zvacho zvekuti zvinofanombobata nzvimbo kana rumbariro imi muchienderera mberi nenhaurirano?
Mashoko atakaturirana ndeyekuti zvinotinetsei titirambe tichingotaura kuti pazobuda zvakati pazobudaka zvakati maererano nekuti zvinoita kuti vamwe vanoteerera vazongoitawo zvimwe zvavanoita zvokuti mari ya patinozoiwana dzimwe nguva inenge isina kana cheichatenga. Saka takaona sekuti zvinongova nani kuti panovhurwa gapu vanhu ndo pavanoonawo kuti mugapu munei, nokuti nguva zhinji tinotora danho iroro rokugara tataura kuti zvazodai zvazodai, asi tinoona kune vamwe vane unhive vanototi kana zvatodero isu gapu iroro rose tisitotorikokota.
abo vanga vari mnyori mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti hurumende nemapurisa vanofanirwa kushanda pamwe chete mukumisa kurwisana kwavakuonekwa munyika pamwe nekuona kuti mapato ose anobatwa zvakaenzana. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vanoti zvinoita zvinoita sepasina mushandira pamwe mumapurisa sezvo tava kuona mamwe mapurisa achitsiura vamwe vavo vachiti ino inguva yokupanikana kumapato ose saka hapana bato rinofanirwa kurambidzwa kuita musangano yokutsvaga rutsigiro.
Takaona pasocial media kuti vakuru vemapurisa vanga vanyora secular yanga iri confidential kana kuti yanga iri yepachavo semapurisa isiri tsamba yaifanira kunge yakaratidzwa kuruzhinji rweZimbabwe. Ichitaura iyo kuti mapurisa anofanira kuita sei munguva dzino dzesarudzo pakupamikana yakafanira kumapolitical parties. Kunyange zvazvo tsamba iyi yanga yakanyorerwa mapurisa asi iwo mapurisa makuru vakazobuda havo vachiti kunyange zvayo yanga yabudiswa zvisiri pamutemo asi tsamba yanga yabva kwavari. Tsamba iyi iri kukurudzira kuti mapurisa avo vanopa kana kunyima mvumo kumapato pavanenge vapa notisi yekuti vanoda kuita marali vange vachiita izvi zvine jekerere, vange vachiita izvi vasina mapato avakarerekera vachipa mukana yakafanana kumapato ese. Izvi zvaisada tsamba iyo yatakaona mubva kumapurisa asi kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitwa ndo zvinotarisirwa kuti mapurisa anga achiita nebumbiro remutemo uyezve neElectoral Act zvakare neMaintenance of Order Act MOPA. Magwaro iwawo ese anokurudzira kuti mapurisa aite basa ravo vasina kwavanorekera.
Asika vamakoni, vanhu vari kuramba vachirohwa uye misangano ichirambidzwa zvenhando, munoti seZESNI?
Kurudziro yedu ndeyekuti inoi nguva yokupamikana kumapolitical parties ese, kwasara mazuva mashoma shoma kuti sarudzo dziitwe. Kusapamikana yakafanira kumapolitical parties ese kunoita kuti vaongorori vesarudzo vazove nemufungo wokuti sarudzo dzedu hadzisi kuitwa pajekerera, hadzisi free, hadzisi fair. Saka hatifanira kunge tichipa mukana wakadaro kune vaongorori vesarudzo kuti vaone zviri nyore kuti sarudzo dzedu hadzisi kufamba zvakanaka. Saka kurudziro redu kumapurisa ndeyekuti madiko kubvumira mapato ese kuti kana vauya kwamuri vachikumbira kuti vachikuudzai kuti vari kuita misangano pakati, usave mukana wokuti muvadzivirire pakuita misangano iyayo, asi kuti chete mungowirirana kuti musangano uyu wofamba sei, uyezve kana muchida kuti muve muripo muchitaurawo kuti semapurisa kuti munoda kuti zvifambe sei pamisangano iyoyo, asi kuti musaite tsika semapurisa yokuti pamunenge manzi nemamwe mapato tichida kuita misangano, imi motora mukana iwo wekutoti musangano iwowo usaitwe.
Avo vanga vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mamwe madzimai vanotyaira magonyeti vanoti vari kunetseka zvikuru mubasa ravo pavanenge vapinda munyika yeDemocratic Republic of Congo sezvo zvichitora nguva inodarika masvondo maviri vari munyika iyi mapepa avo asina kugadziriswa uye ivo vasina zvikwanisiro. Mumwe mutyairi anoti anoda kuzivikanwa nerekuti amai mhofu vanoti munzvimbo dzavanenge vachimirira mapepa hamuna zvimbuzi uye mvura yakachena yokushandisa. Amai Mofu vanoti vatyairi vechirume vari kudinetsekawo nematambudziko aya, asi zviri kunyanya kumadzimai sezvo vari kumanikidzwa kubhadhara mari yechioko muhomwe uye vamwe vavo vachimbunyikidzwa kodzero dzavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemumwe mudzimai anotyaira magonyeti anoenda kuDRC, amai Mofu.
Ipo zvedu pano paDRC apapo tiri madzimai wanhu anodrivawo magonyeti, saka ii paDRC patoonesa moto, basa iri tinorida zvachose. Ndipati makondishinzi atirosangana nawosuwo muDRC, Mwari vatibatsirawo. MuDRC chaimo paunongobuda pabhodha pakasumbalesa uchiti wakupinda muDRC unotongonzwa kuti panapa ndakufema mhepo isisiri iyo, zvinoitenge zvatongosiyana. Unenge watoita kunge hamene kumwe kunhu kwaunenge wari, nekuti muDRC unogona kuti uchingofamba umwe munhu ningatombopfuura ipapo, iwe uchida kusvika ipapo unosvika uchitongowana patotuve nevakomana vacho vanhu vari kutovataka motikari vachitotema mota vachitema vanhu. Izvozvi kune tinotori nevamwe vakakuvara so vekuZimbabwe vakakutemwa, vamwe vekuMozambique, vamwe vekuZambia, kungotema motikari kuti watadzei kana kuti waita sei. Hapana ninge waungabvunze kuti naiwe kurundi temerei kana kuti zvambofamba sei kuti muzotanga izvozvo. But paunongopinda muDRC machona uchiti pabhodha chaipo chaipo mapepa acho chaiwo chaiwo kuti abude, mapepa acho aabude zvekumhanya. Unogona kutogara mubhodha imomo 1 week to 2 weeks uri mubhodha, wobuda mubhodha ndovako zvokusangana nazvo manje apo, wabuda mubhodha zvokuti unogona kungotemwa kana unogona kungorohwa, unogona kungoitwa anything can happen muDRC.
Zvii zvamuri kusangana nazvo pabasa renyu semadzimai ari kutyaira magonyeti imomo muDRC?
DRC zvamunonetsa ndechekuti mapurisa chaiwo chaiwo anokunetsai, masoja anokunetsai, saka hamuna kuti unoti ndotemba kuti security ndichachengetedzwa nani. Aiwa DRC kuchengetwa naMwari chete, nekuti dambudziko iri kana tiri sesemadzimai tisi tiri panguva yakaoma, ungati kana uri muq for 75 kilometers, mvura chaiyo chaiyo mudzimu kuziva mvura kuti mudzimai anoda mvura panguva yese yese, mudzimai anoda mvura. Apa mvura chaiyo chaiyo handisi kuti unenge watenga madhiramu mangani kuti uite se uiwane mvura. Apa panenge pasina kana shop, pasina kana chii chekuti unowana kana chekudya kana kuti sei kuti uende kutoileti chaiko chaiko, hapana kwekuenda kutoileti. Just imagine kuti maqueue yese aya varume vanenge vanenge vakazara imomo, dzimwe nguva mumwe wakadzi munenge muri 1 or 2 muqueue imomo, ndizvoti unobuda sei munhu mukadzi kuti uende kupi kutoileti. Apa kana kuti kunogesa chaiko chaiko kuti ubude panze ugese, hapageseki.
Zvii zvamunofunga kuti zvinogona kuitwa kuti musarambe makatarisana nedambudziko iri, nyanya semadzimai vanowanikwa ivo vachityaira magonyeti munyika iyi yeDRC?
Hurumende yedu yatibatsirawo yapindira pane zvinhu izvozvizvi, votaura nehurumende yekupi yeDRC kuti mota dzinyatsofambawo zvakanaka, nekuti zvikaramba zvakadai soka vanhu vanopera kufa nezvirwere murod umu, kufa chaiko chaiko. Apa unogona kupedza 2 months, 2.5 months usati wadzokera kumba.
Avo vanga vari mumwe mutyairi wemagonyeti wechidzimai ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti amai Mofu, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari muDemocratic Republic of Congo. Tichienda pamhepo, sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors ranga risati rapindura mibvunzo yatavatumira. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday vaimbova gurukota rinoona nezvevasori vaOven Nyuwe vanoyambira vari kukwikwidza kuva nhengo dzeparamende vakamirira ZANU-PF kuti vasawana mavhoti anopfuura emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musarudzo dzemwedzi unouya, vachiti kuwana mavhoti anopfuura ava Mnangagwa chivi chikuru chinofanirwa kusaitwa. MuNewsday makare hurumende inoti yasunga vamwe vanotengesa mishonga kana kuti mafarmacies, ichiti iri kuda kumisa vanoshandisa mari yekunze nenzira isingabvumirwi. Sangano remadzimai reWomen Action Group rinoti mamiriro ezveupfumi uye kutukwa pasocial media zviri kutadzisa madzimai kuti vapinde mune zvematongerwo enyika, vachiti pane zvizhinji zviri kutadzisa madzimai kuti vashandise kodzero dzavo vakafara. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kudu, murisei apo. Nai, zezan pefu mirijongeruto itairatu wa dimoni. Ratu wa dimoni, chairo, zekuji zutoboda kuenda machechi, zemwe ya robiskwe dimoni le mirijongarizan pefu. Ano chikisi zira wano kumashingo, waka roa munu, waka re maraki, na nye kuti anza kusapota triposi, jine basare. Ndo dimoni natu kutawari, mirijongarizan pefu. Atuwa dimoni le miri shonga enda ajiperi dimoni roto la driver enda yaka simpa mapata zina matra nyika dimoni hibe nyika tato bata wakuru ni wadiki ni mayute ZRPF yo tupeira naro dimoni
Masala zei kwa kustudia sezemi huko Masala zei masala zei wangala mnanga kwanga wale kekudero wangala mnanga kwa wawra ya nyika iyo zuno kongo tigera ni marali enyu pa mnu ita marali wachitumira mapurisa wata kwa kute kwanza wazili wachibafara vara wano wachite kwanza ya achibi miri shonga wali yu wachitumira mapurisa nekwese nga wale kekudero nga wale kezunjineote pa mnanga kwa manje wato kaova agastuwafika apinakana unu wafotera nga waka ngamwe shako nga waka ngamwe nga waka ngamwe anapo unyati gazirisa ingere sapa nwagenda kuchikoro
I'm sure. Mwana watina ya zaraka kadidi cha chako so anta zokuti anoka singita nei bali kwakaba duko onuka ngano kumbajan awanoka wakuniwa wabise ngano anwa ngabya papa banga wabya panu gara kumusha kana kwa chubu anoka kwa chubu ngano ndo masabu wa tete ndo zilipo Wana wakutu tambuzi kwa unu njiga siri zao. Ita mbele kwa maprobe maripo. Na nasa zata fera. Munungula mauripo jeti. Dae wana wakutu wapata za cheso. Waito zuzona kutu. Wana wakutu. Atuna kumbira mwisho mwisho. Nga wabe wana wakutu. Kala mtupanza. Wana wakutu nga wabe wa yendi hawa. Nga wa yendi. Nga wa yendi. Kuma junga. Nga wa yendi. Anu zurura. Munanga, kuvira kore ripi kuraunda akaita akaona yavanhu kuita sei iwo nezvo una kuramba furi ipo ipapo ana mujuru akaenda kupi ana mujuru beta vanga vari nanhuzi vaitonzwisisa zvitemo zvevanhu vamagara vaitonzwisisa zvitemo zvevanhu kwete ava vanhu vari pa ngavaenda
ini ndinoshama language yezanupiefu Chiri language ipiko inongoshandiswa nevatungamiri vacho. Unoshama kana pechishama munhu unozi mutungamiri wezanupiefu. Unofungoti wasangana nahwindi. Saka there is no wonder why kuine mahwindi for ED. Language yavo haisiri yevatungamiri. Goodwill ari kutaura kuti kurova vanhu. Mashoko emhirizhonga. Unozwa iye mutungamiri wenyika ichitikura kasha. Mashoko apiko. Chimborichi inini ndinoona arrogance zine ZANU-PF ka zvinoda kuti dzimiswe nyika ino ine haina kurwirwa nemunhu wani ziya zvokuti takarwa hondo maejiketiko chikafu chacho pane aibva ane chikafu kumabhesis kunze kwenyika ingave zipura ingave zanda handiti vanhu taimboyokotsvaga chokudya muno havaizozi vakuru vei ndipewo chimoto huni ndinodziwanira ipo kuzimbabwe handiti kutaura kuti moto wechimurenga waizoambura imo muno hundo yairwirwa muno muzimbabwe saka vanhu nevanhu vakanga vari muno mumamisha vakarwa hondo munombotaura language ipiko yamusingaratidzi kuti muri vanhu vakura vanhu vatungamiri tibatsirei vanhu vezimbabwe ngatisunungure nyika yedu sezvatakaita kubva kuna Ian Smith neUDI
Nini tulangu fara nukutenda vijinji Nuku zozo kakaita timu yedu Ye boralema oriasi Kupiswa bani ya zairi waza zairi Yema nukuzaza ukanganisa watambi vijinji mnika Newa nama akademi abu kutuwa Nuhu ya uzona watambi wanubakunze kwenyika Banga wa sasa kunuku ya funu kutemba kwe watambi mnika Yezo zika saitwa Saka nukupiswa kakaitwa bani Zino fadza zino kudzwa Chita kutenda futi neva fafano kubata Shigaro, vaa mutasa na wandebele na amai mugadza na vamwe amai dai vaitopuwa basa rekutungamira zvakanaka kutungamirwa nevakambotamba nabvu nokuti zvanga zvorwadza kuona vatambi venyika ikwedu vasatamba dzimwe nyika dzitamba kana zvitimu dzedu kutamba mageme ekefi nekenfo direction apa ndigori kuboswa naikaisa mutemo wekuti kana mutambi wenyika isizi imomo kana asinotambira nyika yake magemu atatu afa kutambira nyika iyoyo saka tinoda kutenda zvikuru nokudzoswa kwakaita timu yamaorias aiwa tinofanira nokutenda naizvozvo uye futiwo nevatambi vazhinji vari kufara nevakambotamba nhabu nemunhu wese ari kufara tinoti amen
ndinorwadzirwawo komuna tinorwadzirwawo komana wana wazimbabwe ngatishingirire kuti tivhote zvinhu zvinake izvi wedu wetaneta tiri kuno kusouth africa po vamwe vanhu vachiguta vachiita zvemagold mafia vachidya mari dzedu kumusha uku kona iko chiiko vakomana mapurisa kuindava muchidaro so vakomana mapurisa chaivo chaivo iko zvino izvi hamuna kana nechunhu but iko zvinoizvi tarisaimoni muri kungoshandiswa hapana nezvemuri kuita ava tinokumbira vati vakomana kamapurisa akangwarai ngwarai ngwarai varume varume ngwarai maita basi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mutambi wetsiva ane mukurumbira pasi rese Floyd Mayweather Jr. ari kutarisirwa kusvika munyika nhasi masikati murwendo rwemazuva maviri munyika wozoenda kuSouth Africa. Rwendo urwu runonzi rwakarongwa namuzvina bhizimisi ari kukwikwidza senhengo yedare reparamende kumabvuku vaScott Sakukanya avo vakaita musangano naMayweather kuDubai gore rakapera vakaita urongwa hwekuti Mayweather agouya kuZimbabwe. Ngatinzwei Floyd Mayweather achitaura nezverendo rwake urwu.
Africa, the money man is on his way. The motherland tour. We start off in Zimbabwe, July 13th and 14th. I need everybody in Africa to mark your calendars. July 15th and 16th in Johannesburg, South Africa. For more information about my tour, go to www.floydmayweathermotherlandstour.com. Scott and Ken, I want to say thank you. And to everybody in Africa, I want to say thank you. I'm on my way.
Uyo anga ari nyanzvi yezvetsiva inomukurumbira Floyd Mayweather Jr. achitaura nezvekuuya kwake nhasi kuZimbabwe. Evans Zininga abata muzvina bhizimisi anoita nezvemitambo yetsiva vaimbobatsirawo mukurongwa kwemitambo yetsiva yemutambi ane mukurumbira muZimbabwe Charles Manyuchi muzvare Monica Cheru kuti tinzwewo maonero avo.
Senyika tinofara kuti Mayweather akasarudza kushanya muno nekuti zvinopa vanhu nhau dzakanaka dzekutaura nezita reZimbabwe. Tinoziva tese kuti kunzwa uko kunongonzi Zimbabwe Zimbabwe ichitaurwa muzvakaipa. Saka izviwo zvinotipa kuti nyika yedu imbotaurwawo pane zvakanaka, brand Zimbabwe richisimudzirwa. Tinoziva zvakare kuti Mayweather semunhu ane mukurumbira ane vanomutevera vakawanda vanogona kuzodawo kushanyira Zimbabwe. Izvi zvinhu zvinova zvinotisimudzira senyika nekuti kushanyirwa chikamu cheupfumi chakakosha pakurarama kwedu. Topindazve panyaya yekuti kuuya kwaMayweather kwabatsira sangano rinoona nezvemutambo wetsiva nekuti vaskotisa kupwanya vakati vave kuzopa boxing ring kusangano iri, chinova chinhu charangerisina. Maboxing ring anga ari muno munyika anga ari maviri, anova anoonekwa nemaprivate individuals vaviri. Saka izvi zvakuzobatsirawo kuti bhodhi rave nerayowo. Tinozvikurudzira chaizvo.
Ndezvipiwo zvamungati senyika vanhu vangadzidzawo pakushanya kwaFloyd Mayweather muZimbabwe?
Senyika tiri kudzidza kukosha kwakaita vanhu vanonzi role models, mainspiration. Tiri kuona Mayweather achaenda kumabhuku. Mabhuku nemamwe marokesheni kwakabva maboxer edu kwange kwakangamikwa kusisina kana mutambo wacho wetsiva. Takatarisa seiwo musha wemabhuku ndokwakabuda vanhu vakaita sanari Goma Chiponda. Asi nhasi uno Open ringe wafa wafa, zango wa ndangariru, akusisina. Tinovi mba kutukushika kwa Floyd Mayweather, kuchaita kuti vechidiki vaone pundutso irimo mutambo uyu. Enti zvakadaro, ine hangu ndinona mata kuti vasikotisa kupwanya, vasikungogumira pakunza Floyd Mayweather. Asi vachagonawo kuenda mberi nemamwe maprograms, akaita semaboxing club, mumisha medumu kuti vadiki vawane zvekuita. Ndichisanganisa panyaya iyoyo, pane zvemadrugs, rinova dambudziko ranetsa nyika yese. Tinoziva vanotedzera zveboxing nenyaya yaMayweather kuti munhu akazvisimudza kubva munyatwa yemadrugs yakabata kuvabereki vake. Nekudaro kuuya kwake kunogona kutidzidzisawo kuti chero zvazvo tine dambudziko remadrugs, but tinogona kubatsira vechidiki vedu kuti vasarudze mukana kwavo vaende mberi vabudirire neupenyu.
Ngati tarisaiwo kuti Floyd arikuuya muZimbabwe, nyika yatarisana nemazuva esarudzwa yaswedera. Vamwe votiwo pamwe ndezvematongerwo enyika, sezvo vari kuronga rwendo urwu vachikwikwidzawo musarudzo dziri kuuya idzi. Munotiwo kudii nazvo izvi?
Ukave munhu anotsvaga pekupaikira nyaya dzematongerwo enyika pese pese, unopawana. Asina hangu sekuona kwangu kusarudza kutsvaga zvematongerwo enyika panyaya dzakadai ndizvo zvinoita vamwe vanhu vatadze kubudirira. Nekuti zviri nani kutarisa kuti kushanya kwaMayweather kune mukana here wekuti ini ndakazvimiririra semunhu ndinogonawo kuona kuti apa ndinogona kufamba ndakadai ndikawanawo chandinowana. Kana kungodzidza chaiko kwakakosha kuonawo kuti vamwe panouya munhu akadai vari kuita sei zvi zviri kubuda. Nekuti achasvika kumahotel, achahaya dzimota, achadya, achataurawo zvaanotaura nezveZimbabwe, achaita manetworks, pamwe anogona kutoitawo mabhizinesi ari muno. Saka kana iwe uri kungomhanyidzana nedzematongerwo enyika, uchazoona wakangosara endi mangwana uchange uchingochema panze pekuti utsvage mukana.
Muzvinabhizimusi anoita nezvemitambo yetsiva Muzvare Monica Cheru vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Iko zvino tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakaita musangano nevamwe vakuru vesangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO mumusangano wakabvumirana kuti Ukraine ichakokwa kuti ipindewo mugungano iri kana zvinhu zvose zvagadziriswa. Izvi zvinoteverawo mushure mekunge nyika yeTurkey yabvumawo kuti nyika yeSweden itambirwe mugungano iri.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vashandi vehurumende vanoti havazive kuti zvii zvavachapiwa nehurumende pachivimbiso chayo chekuvawedzera mihoro. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ino inguva yekupamikana kumapato ose ezvematongerwo enyika kuti atsvage rutsigiro akasununguka. Mutambi wetsiva nemukurumbira pasi pose Floyd Mayweather Jr. anotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvi zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine tanano kawande ndichikusiyai muri mumaoko ejayaguru Chris Gande nenhau dzeEasy Ndebele.